Mutungamiri weibhechi likaZulu Vampusofu Zwayo vanoti sangano ravo harizi kufara nekuitirwa kwemhemberero dzebhafuti raMugabe kumaTopos National Park, vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo yeBalagwe kunove kune Antelope Mine, uko vanoti kwakakandwa vamwe vanhu vakawanda panguva yegukura hundi. Sangano reibhechi likaZulu nderimwe remasangano anorwira kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo kuitira kuti munyika munyatsove nekuregererana kwechokwadi uye kuti vanhu vagokwanisa kuviga hama dzavo zvakanaka. Vafudzi vayo vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vaMugabe havasati vada kutaura zvizere uye kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi, kuuya kwavo munzvimbo iyi vachizopembererera bhavhude ravo kunotsamwisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi iyi.
Zvinonetsa kuti munhu aende kunoita birthday yake kuarea akauraya vanhu vakawanda. Matopo is the center of the crime scene. Kune vanhu vakawanda vakapusirwa kumagumba ukoko vasina kuvikwa zvakanaka. So it is sad because the person who is going there kunoita birthday yake munhu anoti people must emulate him. Mvunzo unoti, what is it that we must celebrate? What is it that we should emulate from him? Muna ari mutungamiri anofanira kuti kana aita mhosva anofanira kulita by example to say I'm sorry.
Vafudzwayo vatiwo kupemberera bhavhude remutungamiri wenyika munzvimbo yakakomberedzwa nevanhu vakawanda vanotambura uye panguva iyo veruzhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo mucherechedzo weutungamiri husina hanya nevanhu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati hapana chakaipa kupemberera bhavhude remutungamiri wenyika, vachiti izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa gore negore. Asi vatsinhirawo kuti kuitira mhemberero idzi kumaTopos kunorwadzisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. VaMaposa vati bato ravo ragara richibuda pachena pakuti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo, vakatiwo ishuviro yavo kuti vaMugabe vashamise vanhu nenzira yakanaka vagotora mukana wemhemberero idzi kuti vataure pamusoro penyaya iyi.
Sezvo vachiuya kuno kupacho pavaivika vane pavavo, tirikufunga kuti maybe vangangowana simba rokuti vataure nezvazvo kati vokumbira uregerero sezvo vachizoitira mabikawo pachiko pachiko nepane makuvai. Saka tiri kufungira, tiri kuvimba zvakare kuti maybe vachatora mukana iwoyo vaMugabe kuti vakumbire uregerero vopfuura nyaya iyi yotaurika powana yatinoti closure nechirungu, zvinhu nyaya ichiyopera zvakanaka.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubato rezanu PF panyaya iyi. Asi munyori mukuru weboka revechidiki mubato iri vakudzai Chipanga vaudza bepanhau reNewsday kuti havanei nezvinofunga vanhu vakawanda pamusoro pekuitwa kwemhemberero idzi kumaTopos, vachiti chinangwa chavo ndechekushandisa mhemberero idzi kuedza kusimudzira mabasa ezvekushanya munyika. Kune rimwe diviwo, mutauriri wezanu PF kumatebeleland South vaWilliam Dewa vaudza bepanhau reChronicle kuti vari kuenderera mberi nekutsvaga mari yekuita mhemberero idzi. Murongi wemabasa musangano reNational Youth Development Trust vabhekumusa moyo vati pane kushora kuitwa kwemhemberero idzi kumaTopos, vanhu vanogona kushandisa mukana wechiitiko ichi kuti vakumbire vaMugabe kuti vabude pachena panyaya yegukura hundi iyi.
Inogona kuita mukana wekuti vanhu vabvunze president kuti vari kufungei nenyaya yegukura hundi, kana kuti vane zvavakaronga kuti vagadzirise zvinhu zvisina kugadziriswa panyaya yegukura hundi iyoyo. So inogona kuita birthday, but inogona futi kuita mukana wekuti vanhu vabvunze mibvunzo yakakosha kudaro kuti are we getting a solution, a reprieve panyaya yegukura hundi kana kuti redress.
Gukura hundi inguva yakasiya vanhu vakawanda vafa kumatunhu eMatebeleland neMidlands, zvichitevera kupinda kwakaita mauto e5th Brigade mumatunhu aya achiti airwisa madissidents. Sangano reCatholic Commission for Justice and Peace rakaburitsa ongororo yakaratidza kuti vanhu vanosvika zviuru zvina vakaurayiwa, rikatiwo uwandu hwevanhu ava hunogona kusvika kumakumi maviri ezviuru kana kudarika. Mhemberero dzebhavhude raMugabe dzinogara dzichiitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika gore rega-rega dzichitungamirwa nevechidiki vebato rezanu PF. Asi vakawanda vanogara vachishora chiitiko ichi vachiti kutambisa mari inogona kuve ichishandiswa pakuita zvimwe zvinhu zvakakosha. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.